Mutauriri wekasola gapimia soka ligu mzare kudzaibare. Vazivisa kuti vanotonga mhosva dzemugungano iri. Vari kusangana nhasi manheru kuti vape mutongo wavo wemutambo wakagumira panzira. Pakati peShabani Mai neCapes United. Mushure mekunge vatsigiri vemakepe kepe. Vakakanda zvinokuvadza munhandare. Asi vanoziva zviri kuitika musangano iri. Vanoti hapana chirugarirwa pasi kunze kwekudzinga Capes United kubva mumakwikwi aya sezvo nyaya iyi yakakurukurwa nezvayo kare maGreen Machine ndokuwanikwa aine mhosva yekukonzeresa kumiswa kwemutambo. Izvi zvasimbiswa nemubatanidzwa wezvikwata wemasemifinary waitwa nhasi masikati uyo wasiya Harare City ichisangana neBulawayo City. Kozoti chikwata chichasara pakati peShabani Mai neCapes United chichizosangana neHow Mine. Izvi zviri kureva kuti hapana dzokororo ichaitwa yemutambo weCapes United neShabani Mai sezvo masemifinary aya ari kufanira kutambwa mukupera kwesvondo rino. Pamusoro pezvo hapana kupikisa kwemutongo uchapiwa nhasi manheru sezvo pasisina nguva yekuti pikiso iyi igarirwe pasi masemifinary aya asati atambwa. Mukuru wekumahofisi eCapes United vakabhetitima varamba kutaura nezvemakwikwi aya vachiti ivo vakamirira kunzwa kuti mutongo uyu uchafamba sei. VaHope Chizuzu avo vanga vakamirira Harare City mumubatanidzwa waitwa uyu vanoti vari kufara zvikuru nekuti vachasangana neBulawayo City makwikwi aya.
Droi yabuda zvakanaka kwatiri nekuti kutamba neBulawayo City pachinguva chakaita sechino zvakatinakira nekuti kochi wedu isusu Pilani Bifing akambokocha chikwata cheBulawayo City, saka ane zvizhinji zvaanoziva nemastrength nemaweaknesses echikwata cheBulawayo City. Ende isusuwo mukugadzirira kwedu taigadzirira takatarisira kutamba nezvikwata zvinenge zviri kunetseka muleague semanetsekero atiri kuita, saka kubata Bulawayo City mudraw ndofunga kwatinakira.
Vanga vakamirira Home Mine mubatanidzwa uyu vailindi lechuma vanoti vari kutarisira kutora mukombe uyu pamwe chete nekumirira nyika muCAF Confederation Cup gore rinouya.
Mukombe tiri kutora nekuti tabva kure. Home Mine inorepresenta Metal and Gold brand, saka tiva kuti iwe brand richazoenga rakatumirira muAfrica Home Mine yakamirira Metal and Group yese. Uye zvese Metal and Gold tine manumber of mateams ari mudivision 1 nedivision 2. Kutarisira kuti kutamba kunoita Home Mine ichikunda amwe achange achionawo inspiration from matambiro aHome Mine.
VePremier Soccer League vari kuda kuti makwikwi aya pamwe chete neLeague apere musi wa30 mbudzi usati wapfuura kuitira kuti vapedzipa mukana wekunyoresa neCAF zvikwata zvichamirira nyika muAfrica gore rinouya. Chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup chinomirira nyika muCAF Confederation Cup. Kozotiwo chikwata chinotora mukombe weLeague chinopinda makwikwi eCAF Champions League. Gore rino Capes United yakasvika muMin League stage yeCAF Champions League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.